Ongutaka chungwa chakanaka. Tukona nyika dzakawanda pasterese dzimwe dzaku iundzawo ma digital currencies as part of the digital economy. Zvinongoita kuti zvinowedzera ma currency mu economy. Of course, but it's not only a US dollar, a Zimbabwe dollar, but my digital coins are in the email zero. Or even Moku, the store of value, says the Katawa, Bangare, Reserve Bank of Zimbabwe.
Sakachurongwa ichi chinosiyana papi nechakambo parurwa kumashure uko chiya chema gold coins.
I think chinonyanya kuti asiyane nema gold coins ndechekuti gold coins they are largely a store of value, but my digital coins are anga asi just a store of value chete, asi anongona kutoshandiswa se currency in terms of day to day transactions, kutenga nekutengeserana.
Takaona zvirongwa zvakawanda zvichiparurwa nehurumende nebhanga guru renyika reRBZ kubva kumashure uku. Ichi chanhasi ichi munoona chichizokwanisa here kugadzirisa nyaya dzemari munyika?
Hongu chirongwa chinobatsirawo kuwedzera makarenzi aripo uye kuderedzawo zvakare probably high demand yema US dollar ndotarisiro isiya from the central bank kuti chichadereza demand yakanyanya yema US dollar remaekonomi iri kuita kuti simba remari yemuno rirambe richiderera. Saka akagashirwa zvakanaka neveruzhinji zvinogona kubatsira mukuderedza demand yema US dollar, zvokubatsirawo zvakada kuderedza kudonha kwakuchiita Zimbabwe dollar tikatarisa kuenzanisa nema United States dollar.